Theophilus Mhlanga nyabuye ndichiti hey no misoro yena udza nasi muvuro mbudzi 2015 nengo dzakawanda dze MDCT dzinorapwa ku Avenues Clinic zvichitevera mirishonga yaitika muHarare South pakati pezano PF nevatsigiri ve MDCT Munyori aive nemukurumbira munyika nekunze muchakabvu chenjerai hove anorangarirwa zvine mutsindo mukupera kwesvondo. Uwandu hwevanhu vari kufa nekuzvisungirira horamba huchikwira munyika. Harare City inopinda mumakwikwi eConfederation of African Football Confederations Cup zvichitevera kukunda kwayakaita Dynamos 2-1. Muchirongwa cheLive Talk na 8:30 p.m. tiri kutarisa nezvemirizhonga inonzi iri kuitika mumusha weHopley muHarare pakati penhengo dzeMDCT neZANU PF. Iyi ndiyo misoro yenhau dzanhasi. Munotibata pa 909 a.m. 4930 kana pa 12080 ne15460 kHz pa shortwave kana pa Facebook page yedu yeVOA Shona.